Kana ndakapfeka hembe zvinooneka here?
Baba vako vakabuda votiona tichitaura pafenzi. Anipinde mawani here?
Vaenda kubasa. Taura, ndati zvinooneka here?
Zvishoma.
Ko zvandanga ndakapfeka nezuru.
Mave, nhumbu yako yakura. Chitongozvitambira.
Handisi kuda kuenda kuchikoro, zidumbu richioneka.
Nyaya yako vanhu vari kuiziva wangu.
Twakazowana nyaya, tukumapenzi.
But haisi nyaya, ndine aga. Unongokati uro one chit, unosuka kuchikoro uri mulevu. Zvevanhu haumbozvicheuka izvo, kana.
Ah, wawa.
Eh, unogona kukasanganisa nedrink cause kanovava sekuru. Ah, kanovava.
Sha, hazviite. Ndinonyora zama racho sei. Ndakarekenwa.
Haunoizve kudhabuka sha. Tot! Unongotora ka tot kekudzinga nyadzi.
Ah, komwana sha.
Kuita se?
Pane pandakaverenga kuti wawa unokanganisa spine kana nebrain yemwana chaiyo. Zviri nani kuti ndinyadziswe pane vanhu, pane kuti ndikanganise mwana wangu.
Ah, bo. Yangangori suggestion, waiziya?
Pawa wakwete shamwari. Wawa no!
Ndaneta manu, please, ngati garei.
Ingo try atishike pamuzhanje at least. Ngo famba 5 minutes, watu neta? Kumba waifamba 1.
Ndangansa ndani 9 months ka babe. Wana makumba angu.
Ah, chii, kuzvimba kudai?
E stress. Kuya kuno, ndaifunga kundateza mai wako. But vangu vacho, same.
Ah, mai wako vakubata mishonga?
Aiwa, havabati hao. Asivese na baba, havasikuda ndinde kuchipatara.
Sei.
Sangano reda revumiri. Ma folic na ma iron pills angu, ndiri kutona wasinga woni. Wana zvandapi wanasi.
What's this?
Imvura yemukungu, sea water. Tinofanira kuimwa. Hanzi inodzinga mweya iri kundinonotsa kusununguka.
Yakasviba kudai. Nanga ndichitofunga kuti tiye waisa muchigubhu kai.
Nezuro ndakanwisa mazai asina kubikwa akasangana nemukaka cooking oil nema lemon.
Why? Vanhu vanoti overdue one. It's very common.
Ndairutsiswa zvanonzi ndakadyiswa nevaroyi.
Saka iwe nemwana hamuna chikafu mamuri? Ndosaka kuita wiki zo.
Maybe, nasa handina chandambozhka. Handina kana...